Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemuvhuro kurume 23, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zororo Makamba, mwana wamuzvina bhizimisi James Makamba, ava chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kushaya nekuda kwechirwere checoronavirus. Kanzuru yemasvingo yogadzirira kirinika yechimbi-chimbi kuitira kubatsira vanenge vawirwa nedambudziko recoronavirus iri. Nyaya yekushomeka kwemvura yakachena munyika yopa vakawanda kuti vatyire kupararira kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vazivisa nhasi kuti mutori wenhau Zororo Makamba, mwana wamuzvina bhizimisi vaJames Makamba, ashaya nekuda kwechirwere checoronavirus. Zororo uyo angave nemakore 30 ekuberekwa anofungidzirwa kuti akabatwa nechirwere ichi ari kuNew York, uko akashanya mavhiki apfuura. KuNew York ndiko kuri kufiwa nevanhu vakawandisa muAmerica nekuda kwechirwere ichi pari zvino. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezveutano Obadiah Moyo vaudza Studio 7 nhasi kuti vaZororo Makamba vashaya nhasi pachipatara cheWilkins mushure mekubatwa nechirwere ichi vabva kushanyira nyika yeAmerica.
Hongu tine urombo nekushayikirwa kwataita nemwana wokwaMakamba anonzi Zororo Makamba. Ndiye anga ari mupatient wechipiri watinaye muno muZimbabwe anga achirwara neCOVID-19. Asi ndoda kuti tataura nevabereki vake vakati tinokwanisa hedu kuzivisai nezvaitika izvi. Asi chikuru chiripo ndechekuti anga achitowa hake agara ane zvimwewo zvirwere zvake. Tisingatarisire kuti achafa.
VaMoyo vatumwa akabatwa nechirwere ichi kuVictoria Falls achiri kurapwa.
Hongu tine urombo nekushayikirwa kwataita nemwana wokwaMakamba anonzi Zororo Makamba. Ndiye anga ari mupatient wechipiri watinaye muno muZimbabwe anga achirwara neCOVID-19. Asi ndoda kuti tataura nevabereki vake vakati tinokwanisa hedu kuzivisai nezvaitika izvi. Asi chikuru chiripo ndechekuti anga achitowa hake agara ane zvimwewo zvirwere zvake. Tisingatarisire kuti achafa.
VaMoyo vati pose panoradzikwa mitumbi yevanhu vanenge vafa nechirwere ichi pachange paine vezveutano vanenge vachiona kuti mitumbi iyi yachengetedzwa zvakanaka kuitira kuti veruzhinji vasatapurira nechirwere ichi. Mumwe akatanga kubata chirwere ichi kuVictoria Falls anonzi ari kuita zviri nani ari kumba. Zvichakadai, bazi rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Prisons and Correctional Services rinoti veruzhinji havachabvumidzwa kushanyira hama dzavo dziri mumajeri senzira yekuderedza mukana wekuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi. Izvi zvatsinirwa nemunyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Munokuti musungwa hamuna munhu abhururuka nendege akapinda imomo musungwa umu. Vanhu vabhururuka nendege vari pano kunze. Saka chikangogara chapinda muvanhu vari muusungwa kana mujere chinogona kuuya imomo. Zvinova zvinonetsa nokuti musungwa nyengo yekutoti arwara nacho munomutora moenda kuWilkins ukakagadhwa kuma zvinobva zvaoma.
asi mudzimai weimwe nhengo yeMDC iri mujeri vaLast Mainge Hama, amai Georgina Mainge Hama, vati mumajera muna chikafu chakakwana zvokuti danho ratorwa nehurumende iri richasiya vasungwa vari parumananzombe.
Ipapo pakaoma, isusu kana tichienda kumavhizits uku hatisi kuenda kunoona munhu. But main issue yedu yatiri kufambira ndeye kunopa vanhu chikafu.
Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vakurudzira hurumende kuti iburitse vasungwa mumajeri zvikuru sei vakasungirwa zvematongerwo enyika senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo kuchengetedza utsanana iri imwe yekurudziro huru yekurwisa utachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19. Vamwe vagari vemumaguta vari kutyira kuti kusawanikwa kwemvura yakachena kunogona kukanganisa kurwiswa kwechirwere ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mugari wemuguta reGweru, Mzvare Nozipurutsate, vanoti kanzuro yavo haikwanisi kupa vagari mvura yakachena rinova dambudziko guru panguva ino.
Ndinokurudzira zvakanyanya kuti vatungamiriri vedu vemadhorobha namatunhu vawane nzira dzokuendesa mvura kuvanhu munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana. Zvinobetseredza zvakanyanya pakuchengetedza utsanana hurihwo huri kudiwa kuti utachiona uyu hwecoronavirus husapararira pakati pevanhu.
Mumwe mugari wemubulawayo, Muzvare Nozipomoyo, vanoti dambudziko remuguta mavo riri kuwedzerwa nekuti madhamu haanawo mvura yakakwana, vachiti hurumende inofanirwa kupindira vanhu vasati vapera rumwe rumwe.
Tine mawater rationing iri kubva pacouncil. Council yataura kuti mvura madhamu haina mvura toziva. Saka this is now issue yekuti government iwone medium to long term solution kuti whether I corona nasi o mangwani cholera toziva kuti nyaze hygiene through mvura government has made an effort.
Ba Precious Shumba vanoshanda nesangano reHarare Residence Trust vanoti muHarare sekune mamwe maguta nemadhorobha ari munyika vagari vakawanda vawane mvura yakachena yakakwana. Vanotiwo veruzhinji havakwanisi kutenga mishonga yekugeza maoko inonzi sanitizer muchirungu, nekudaro vanhu vakawanda vanogona kuve panjodzi yekubatwa nechirwere checoronavirus.
Zvicharemera vazhinji nekuti vanenge vasina mvura yacho.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe UCAS, vanobvuma kuti makanzuro akawanda munyika ane dambudziko guru rekutadza kupa vagari mvura yakakwana, uye vanoti izvi zvinogona kukanganisa pakudzivirira zvirwere. VaMakombe vanoti sezvo chirwere checoronavirus riri dambudziko repasi rose, vanoimba kuti hurumende ichabatsira makanzuru kunyanya panyaya yemvura.
Kana tatadza kupa vanhu mvura yematips, tishage mabhauza kana dzimwe nzira dzatingakwanisa nadzo kuti tipe vagari mvura kunyanya munzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, asi nharembo zvayavo yange isingadavirwe. Mutevedzeri wavaMoyo, amai Marian Chombo, vakataurira Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemumadhorobha nekupa makanzuru mari pasi pehomwe yekuendesa masimba kumatunhu. Vakambo vemutevedzeri wegurukota rezveutano vari nhengo yebato reZANU-PF, Dr. Edwin Mguti, vanoti hapasati pave neongororo inoratidza kuti kushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta nemumadhorobha kungakanganisa zvakadii kurwisa kwechirwere checoronavirus. Asi vanobvuma kuti mvura yakakosha zvikuru pakuchengetedza utsanana, izvo zvinobatsira kurwisa zvirwere.
Maloko authorities kuti vaone zvavangaita kuti mvura ive inowanikwa nokukurumidza kuwana. Chirwere ichi kuya kwachaita chofanira kutoshandiswa semukana wokuti tivandudze kucheneswa kwemvura nekufambiswa kwemvura kuti itsike mudzimba yakawanda yakakwana uye yakachena.
Munyori wezveutano mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha rinozivikanwa nezvaro zvikuru, asi makanzuro anofanirwa kuedza zvose zvaanogona kuwanisa vanhu mvura kunyanya panguva ino.
Toda kukurudzira madhorobha yedu number 1 kuti vakwanise kutiwanirawo mvura vachiisa mabhauza sezvatakaita muna 2000
2008-2009 paya katakaita chirwere chekolera chakapambira madhorobha mazhinji.
Nyanzvi munyaidza zveutano dzinokurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana nekushandisa masanitizer, kugeza maoko nemvura nesipo nguva nenguva, uye kusasangana makawanda panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kutapurirana utachiwana hwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kanzuru yeguta remasvingo inoti iri kutsvaga nzira dzekubatsira vagari vanenge vawirwa nedambudziko rechirwere checoronavirus, kunyange hazvo vamwe vagari vari kuti zviri kuitwa hazvina kukwana. Kanzuru yakaisa chipatara chitsva mumusha wevazhinji werujeko. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Muzvare rumbidzai magurupira omumusha werujeko anoti chipatara ichi chinogona kusakwana kubatsira vanhu kana coronavirus ikaparara zvakanyanya.
Chokutanga kliniki idiki ine mbedha 10 yatakanzwa kuti yakauya kubva kuMinistry of Health, inova isingakwanisi kuzobatsira vanhu kana vanhu vachinge vauya vakawanda. Zvakare chipatara ichi outpatient, hatizivi kuti vane zvikwanisiro here zvakaita sepekubikira, pokugezera, machira, zvinoita zvibatsire vanhu vanenge vadii vabatwa nechirwere ichi. Zvakatiunzwa kuti chirwere ichi chinokwanisa kuitira kuti vanhu vafe nenguva pfupi pfupi. Parujeko apa hapana mochari, mitumbi yevanhu vanenge vashayika ichange ichazoiswa kupi?
Vamwe vagari vakaita saamai tinotenda Mazuru vanoti danho rekuisa chipatara ichi munzvimbo inogara veruzhinji inogona kuita kuti chirwere ichi chitekeshere mudzimba dzevanhu, vamwe varwere vapoya.
Katasa chipatara cherujeko chidiki zvekuti tinotosvika kuti ko vachoni vanenge vanachoko vakatiza vachiuya munharaunda matinenge takagara tinenge tiri safe here? Hatizivi kuti vane masecurity mechanisms akadii ekuti tinge takachengetedzeka isu sevagari vemurujeko. Saka titori panguva yakaoma, tiri kutotya kuti chirwere ichi chinogona kutotibatawo.
Asi meya weguta remasvingo vakoreri Maboke vanoti vakaita danho iri vaita tsvakurudze uye vapuwa dzidziso nevana chiremba pamwe nenyanzvi dzebazi rezveutano.
Takatora chipatara chedu cherujeko ndo chichange chichiona vagwere vese vachange vanesuspect kuti vane coronavirus. Pachipatara ichocho chinoaccommodata vanhu 10, chine 10 mabeds. Zvakarezve tine zvino protective clothes dzinoshandiswa nevana mukoti nana dokta vachirapa mapatients iwavo. Seguta remasvingo tinomubishiro rokuwedzera kuti titsvage kana muchiona kuti tichitarisa mubhedha iripo pane mubhedha 10 yaina kunatsa kukwana, kana kuri kuti chigwere chauya zvine simba munzvimbo yemasvingo, uyezve zvatinazvo futi mafacilities atinawo maprotective clothes anoda kuti anzowedzegwei, but tiri kushanda siku nesikati kuti zvizvo zvigadzirigwe tigare tagadzirira zvigwere chisati chasvika munzvimbo yemasvingo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati kanzuri inofanira kuvandudza chipatara ichi kuti chitakure vanhu vakawanda, uye kuti paiswe matanho ekuti achengetedze vanenge vauya nechirwere ichi kuti vasatapurire vanhu mudzimba.
Ko zvino matauriro avo zviri kuitwa ndicho kuti tinokwanisa kungoaccommodata vanhu 10 panguva imwe chete, hatina kukura zvokuti tingakwanisa kukwanisa vanhu vesaruma zvingo considering kuti population yedu iri more than 100,000. Uye tingakurudzira zvekansel ndicho kuti dei vawanisa mvura, nokuti chirwere chatotaura nezvacho chinoda zveutano. Zvino isu kudhorobha redu rinongogara risina mvura nguva zhinji.
Meya Maboke vari kukurudzira vagari kuti vasatye nekuti vakaisa matanho pamwe chete nenyanzvi dzezveutano ekuchengetedza vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti chisatapurirwe mudzimba dzevagari vemurujeko. Dhorobha remasvingo harisati rave nemunhu akabatwa nechirwere ichi, asi vagari vanotyira kuti sezvo riri munzira yemugwagwa unoenda kusouth africa chinogona kupararira nevanofamba. Ndakamira Studio 7 ndiri kumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tapinda muzuva rechipiri tichitarisa zvingaitwe nevanhu kuti vasatapurirwe kana kutapurirana chirwere checoronavirus. muhurukuro yanhasi tiri kutarisa zvinhu zvinofanira kuzivikanwa nevanhu kuti vazive kuti vabata chirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva.
Unonzwa mwiri uchipisa, kavirus iko kwa COVID kari kuita kuti vanhu vapise mwiri zvakanyanya. Ndosaka muchiona kana pamaairport paya vanhu vachitestwa matemperature, vanhu vanokotsora, vanohotsira hotsira. Zvakare nekutadza kufema zvakanaka, iko karuwini karikuita kunga kakunopinda mumapapu kuti kasike kachiita kuti vanhu vatadze kufema zvakanaka. Ndizvo zvacho zvatiri kuona zvatingatiwo zvimwe symptoms nezvimasaini zvioneso.
Ko chirwere ichi chinopararira sei chaizvo?
Chirwere ichi kuunzwa kwedu kwetaita chinopararira nekunge vanhu vachinge vari munhu akakotsora ohotsira. Wamwari padhuze naye zvakotsorwa zviya kana kuti mukuhotsira kuenda patinoenda pasi pamatebhuru pamatafura chichi mumwe unopabata ipapo apedza kupabata osvika obata madziso ake obata munhu dzake kana murume wake ndopaanobva agona kubatira chirwere ichocho.
Ndevapi vanhu vatingati vanogona kubatira chirwere ichi zviri nyore?
Sekutaura kwendamboita chirwere ichi chitsva chakabva chakatanga kuChina. Saka isu tangoramba takatarisa zviri kuitika kuChina tichiona kuti ndewapi wacho wanga wachinyanya kubatira, yetingati malessons learned kubva zvanga zvichiitika kuChina. Iwo wakaona kuti vanhu vanowazodhererwa nechirwere ichocho ndo watikurei yatinoti maolder people, kana kuti futi vamwe vanhuwo vanenge wagara vainewo zvimwe zvirwere sezvakaita chirwere cheshuga, zvakaita chirwere chemwoyo, zvirwere zvakangodaro daro. Munhu agara ino zvimwe zvirwere zvakadaro akazobatirawo chirwere ichi chinotomunetsa chaizvo.
Tichitarisawo imo muZimbabwe, zvii zvinoitwa kuti chirwere chisapararirewo munyika? Takatarisa kumiganhu yenyika kana panhandare dzendege apa.
Pamiganhu yenyika pamanhandare dzendege apa tino isu tiri kuita yatinoti surveillance, yekuti tinenge tichiongorora vanhu vari kupinda munyika muno. Pavanongopinda sekutaura kwendamboita kuya, tinotora temperature. Kana munhu aine temperature yakakura zvakanyanya, yakakwira, yatinoti munhu ari kupisa muviri zvakare abva kunyika, tiri kutozivikanwa dzitori nechirwere ichocho chakatoonekwa, tinobva taziva kuti munhu uyu.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vachitaura vari parunare muHarare. Musakanganwe kuteerera imwe hurukuro yedu naDr. Mahomva mangwana. Kunyange hazvo matunhu akawanda emuAmerica akazivisa nezvematanho akasiyana-siyana aari kutora ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus, hapana dunhu rati rasvika pakurambidza zvachose kuti vagari varo vose vange vasingaende kumabasa. Kunyange hazvo dzimwe nzvimbo diki dziri kumbovharwa nemauto. Dunhu reCalifornia ndiro dunhu pari zvino rine mutemo unorambidza vanhu kuwadzana kunze kwedzimba dzavo, kuchitiwo New York yakadzikawo mutemo wekuti vanhu vasashanyire misha inogara vakwegura. Mamwe matunhu kusanganisira Maryland, Virginia neWashington DC akatovharisa nzvimbo dzekudyira nedzimwe dzekutandarira. Kunyange hazvo vamwe vari kuti vari kuomeserwa nemitemo iri kudzikwa nematunhu aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia, Dr. Frank Guni, vanoti vanoona matano ari kutorwa nematunhu aya akakosha zvikuru mukuderedza kutapuriranwa kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tingati zviri kuitwa nematunhu izvi zvekurudzira zvizvarwa zvavo kuti vagare kudzimba vasaende kunzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda, kungava kumakereke, kungava kuzvitoro kana kumabasa, idanho rakanaka zvikuru nokuti rinobatsira kuti vanhu vasarambe vachitapurirana utachiona hweCOVID-19. Chiri kutyirwa chikuru ndechekuti tikaita vanhu vanorwara nguva imwe chete vakawanda vanoda kuiswa muzvipatara, hapana zvipatara zvakakwana. America ina zvipatara zvakakwana zvakagadzirwa kutora vanhu vakawandisisa nguva imwe chete kuti varapwe. Asi tikati vanhu vagare kudzimba, vanhu vasarambe vachiungana, zvinobatsira kudzikisa kuspreadwa kweutachiona.
Munoona here vagari vematunhu iyaya vachitambira nekuteedzera kurudziro iyoyi?
Tichitarisa malockdowns adeclarewa kana kuti zvabvumidzwa nehurumende dzematunhu kuti vanhu vasungirwe kugara kudzimba, zviri kuzikanwa kuti kune vamwe vari kuchikora maorders iwayo. Ndosaka maona mamwe mastates vabvumidzwa naPresident Trump kuti vadeploye kana kuti vaise masoja anochengetedza mukati meAmerica anonzi National Guard. Pari zvino izvozvi tiri kuziva kuti masoja aendeswa kuWashington State, kuCalifornia nekuNew York nekune mamwe matunhu. Vatodeploya vatovako, asi vakamirira chete kuti vapiwe maofficial orders. Izvi zvichabatsira kuti mauto aya abatsire mapurisa kuenforce kana kuti kusungira kuti vanhu vagare mudzimba vasabude panze vachinoungana sevava vari kuenda kunyadza, vachinoungana munzvimbo, vamwe vachienda kumaviko, vachienda kumichato, vachienda kunofara.
Koimiwo kudunhu renyu ramugere zvinhu zvakamirawo sei?
Pari zvino mukatarisa matunhu akatenderedza Washington DC anoti Virginia, Maryland neWashington DC pachayo, vanhu vari kukurudzirwa kuti vasabude panze zviri unnecessary. Haisati yava official lockdown zvayo, asi hurumende dzematunhu kana kuti malocal governments ikuru vari kutaura kuti vanhu garai kudzimba kana musina zviri emergency zvokubuda panze kunoti mapererwa nechikafu kana kuti kurudiwa mishonga, garai kudzimba. Vari kukurudzirawo zvakare kuti vanhu vasingaite essential services ngavaregere kuenda kumabasa, vagare kudzimba.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Frank Guni vari parunare mudunhu reVirginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo ichabatsira matunhu ose emuAmerica pamari iri kushandiswa nemauto eNational Guard mukubatsira kurwiswa kwechirwere checoronavirus. VaTrump vakataura mashoko aya nezuro kumuzinda wavo weWhite House vakadoma matunhu akaita seCalifornia, New York neWashington State seanoda rubatsiro rwakanyanya. Nigeria inonzi haisi kuzokwanisa kubata chiga cheUnited Nations chekuti vanhu vasarambe vachifa zvakanyanya nekuda kwechirwere cherurindi kana kuti TB. Izvi zviri kubuda apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi kana kuti World TB Day. Nigeria ndiyo nyika yemuAfrica ine vanhu vakawanda vanofa nekuda kwechirwere cherurindi. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano, mamwe madzimai akazvitakura anoti ari kumanikidzwa kubatsirwa naananyamukuta sezvo asina mari dzinodiwa kuti atange abhadhara kumakirinika. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda anogara mumakomboni emapurazi ari pedyo neTinwood North anoti kana achinge aita pamuviri ari kubatsirwa naananyamukuta pakusununguka sezvo asina mari dzinodiwa kumakiriniki ari pedyo. Mumwe wemadzimai aya amai Nyarai Mugava vanoti makiriniki ave kuvadhurira uye mari yeambulenzi yakapira zvakare zvokuti vazhinji vavo vanopedzisira vabatsirwa vari kudzimba dzavo. Amai Mugava vanoti vakasunungukira mwana wapamusika weMutinwood North uko vakabatsirwa nemamwe madzimai emunharaunda mwedzi miviri yapfuura, asi vanoti vakazovaendesa kukiriniki yekudziva rasekwa kuti vanonyeresa gwaro rokuti vazokwanisa kupiwa gwaro rekuberekwa kwemwana wavo.
Kudise tonoda mari ambulance chipo kunibidza munyoreza ugara ukabata mari ambulance
ndakatomuka nikaita basa rangu rese kutopedza. Saka madzimai akatisaende usati waona mweya.
Gogotenesi maujenti avo vanogara papurazi riri pedyo nekudziva rasekwa extension vanotiwo kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira kuti madzimai abatsirwe kumakiriniki, madzimai mazhinji vanhu vanotambura vasingakwanise kubhadhara mari dzinenge dzichidiwa.
Mari ambulance hatina, mari yekunyoresa hatina, saka munhu angarege kuzvara pamusaka pokupi. Izvo nechichi, aiwa, munhu anozvara vachiri vanadikika. Isu tachembera tisu tinoti ha kuti chiri nei nazvo zvedu. Aiwa, 600 yanyanya.
Mbuya Elizabeth Zisengwe avo vanogara kuCaledonia Farm vanoti vari kusunungutsa madzimai akawanda anenge asina mari yokubhadhara kumakiriniki.
Tinobatsira mucommunity yandiri. Munhu akanasvika nguva yake yekuti asununguke kwakutongomuwaridzira jira ogara zvakanaka sina kutsukunyuka tsukunyuka asununguka. Panobuda mwana tenge takawaridza jira kumberi, totora mwana wangu iye ndotora mwana ndomuisa uchozobuda chavakuru tichitora tochicheka guvhuri mwana.
Mbuya Zisengwe vanoti vanosangana nemadzimai akawanda anongoerekana ave kurwadziwa nenhumbu zvokuti vanotozoshandisa mapepa echingwa chaiwo nokuti vanenge vasina kutakura zvishandiso zvekusunungutsa vakazvitakura.
Nango tikugadzira nokubvira taingoita basa iro tichisunungutsa vanhu. Anenge angoitawo mistake kunonoka kuenda kukliniki totomubatsira. Tomutora naye toenda naye kukliniki tomuberekedza kukliniki. Mwana acho anenge amaoko totomuberekedza kuenda. Kana pane mota tongohaya mota kuti toendesa munhu. Maplastic chaiwo yeshingwa kana chero plastic soft ticket. Maplastic chaiwo tomuita sei anenge asununguka panze pamusika. Papi pese paanenge ari zvinenge zvakwana zvakwana. Ndosaka tichingobatsirawo kuedza kubatsira vanhu.
Mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti zvakakosha kuti vana nyamukuta vanyorese zviri pamutemo vashande basa ravo zvakanaka pamwe nekupiwawo zvidzidzo nebazi rezveutano.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotanga amboenda kumatraditional healers. Anoda vanhu vanoenda kumaragodobori, kumapostori, oro machechi anoita nezvemweya ayaya. Basa ravanoita tinorekognisa kuti riri important. Ivo vanorekognisawo kuti mahospital edu, maclinics edu ari important. And together we can achieve more. Tiri tega hatigone.
Dr. Mudavanhu vanoti ichokwadi kuti vanhu vakawanda havachakwanisi kubhadhara mari kumakiriniki nekuzvipatara zvisiri zvehurumende nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyaya dzehupfumi. Kanzuro yeHarare yakakwidza mibhadharo yokurapwa kumakiriniki ayo zvokuti vana amai vakazvitakura vanofanira kubhadhara mari yokunyoresa inoita zana nemakumi maviri emadhora emunyika inova mari yakawanda kumadzimai akawanda anotambura. Mumiriri wekomiti yeutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti mamiriro ezveupfumi hwenyika ari kuvhiringidza zvinhu zvakawanda kusanganisirawo madzimai anenge akazvitakura. Sangano reWorld Health Organization rinoti madzimai anodarika zviuru zvitatu vanofa pagore munyika nokuti vazhinji vavo havaendi kunoongororwa utano hwavo kana vakazvitakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus chopararira pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zororo Makamba, mwana wamuzvina bhizimisi James Makamba, owa chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kufa nechirwere checoronavirus munyika. Mutongi mukuru wemathare Valuk Malaba vozivisa kuti vambomira kutonga nyaya dzisiri dzechimbi chimbi uye kuchatisa vanhu nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
Zulu umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane weCorona eHarare. Lokhu kuyasingisela kubana lo mkhuhlane kuhlano ingozi kangako.
Osakhulayo umnumzana Zororo Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe okubulawa ligcikwane leCOVID-19 eHarare.
Singeke simisa abantu ukuthi vele bagaduzuko, imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi kungangene abantwini omkhuhlane. Akuthi udriver abe elo mutshanyana wokuphuntshuzela wonke ongena ebhasini.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula igcikwane le-coronavirus. Ngenxa yamabhasi kahulumende awezubukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba ese-TB ngoba selisehla inani labatholakala belaso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba osakhulayo uZororai Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe ukubulawa ligcikwane le-coronavirus. UZororai ofunyenwe elaleli gcikwane evela kwelemelika ubhubhe namhlanje eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuveze ngumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo ekhuluma labo umsakazo oweZBC. UZororo Makamba obengowesibili kufunyanwa elegcikwane leli kweleZimbabwe ngomgqibelo ubikwa ehlolwe evela kwelemelika lapho anakekelwa ukuba angabe lithole khona. Lokhu kwethusa abaningi asebecele uhulumende ukuba enze konke okusemandleni akhe ukuvikela uZulu waseZimbabwe engozini yokusabalala nokumemethelwana kwaleli gcikwane. Unobhala wezempila kahle kwi-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Henry Matadorera uthi sekumele ilizwe lonke libambane ukulwisana nalo mkhuhlane.
So we understand we've got our first coronavirus death in Zimbabwe and we want to pass our sincere condolences to the family of the deceased and also to the whole family of Zimbabwe.
Yizo ukuba sibe lemva ngenxa yaleli gcikwane. Funa ukubamba izandla kumuli yakomakhamba lakumuli yeZimbabwe. Sifuna ukutshela ilizwe leZimbabwe ukuba sinanzelele okuchiyo yilo mkhuhlane.
Hygiene protocols and social distancing protocols.
Isiphathamandla sogatsha lwezokuthula kwempiko kuZANU-PF umnumzana Thakwaza Mgwadi uthi bona njengebandla sebeza kukhuthaza uhulumende ukuthi avale indawo esezilabantu abaningi.
I can assure you and please take this for my word. Today senior heads of departments at the party including senior leadership met and decided to recommend for the leadership in government.
Lokhu ngiqinisile sibi. Namhlanje inkokheli yeZANU-PF ihlangene yavumelana ukukhuthaza uhulumende ukuba sokumele abantu bengavuthani yonke indawo, ukuba sivale ezinye indawo okugcola khona abantu njengesiyaso eGlenview laseCopacabana. Sesitshele uhulumende ukuba aqinise imizamo yayo.
Some industrial places where people crowd on a daily places like CSO, like Glenview, the party has recommended to government that tough measures be taken.
Lobanjele Zimbabwe selilabantu asebefunyene belegcikwane le-COVID-19. Abaningi lokhu bengayichayi indiva inkuthazo yokuzivikela ekuthelelweni leligcikwane. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Honest Dube uthi yena uyakholwa kuNkulunkulu esithi uzaqhubeka esiya enkonzweni.
Umhlaba wonke siwelwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Siyabona ukuthi iningi labantu selilahla ithemba ngoba umkhuhlane lo awula indlela yokwelatshwa ngayo. Iqiniso yokuthi lawa yiwamalanga okugcina. Semalangeni okugcina lawa, abantu amelanga belahle ithemba. Ngoba phela ithi the righteous shall live by faith. UNkulunkulu wakhuluma sithi ukuthi kuzaba lemikhuhlane engalaphekiyo, but singabi lethemba ngoba uNkulunkulu ngeke silahle.
Esinye njalo isakamuzi uMnumzana Mary Sithebe uthi uhulumende sekumele aqinise imizamo yakhe yokuvimba ukusabalala kwaleligcikwane.
Bana solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare elizweni lethu leZimbabwe. Lokhu kuyasitshengisela ukubana lo mkhuhlane umkhuhlane oyingozi kangako, ngoba siyananzelela lapha kwezindawo okwenzakeleyo. Ngakho sibe sithi aluba uhulumende uyafaka imizamo eqakathekileyo, imizamo ezayenza ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki, ngoba siyananzelela ukubana umkhuhlane lo ungavele uqale, akula muntu esingathi usekuphepheni, wonke umuntu usengozini efana nayo.
Uhulumende okwamanje usethole usizo oluvela kwele China, eBritani lakweGermany ukuba alise ukumemetheka kwalo mkhuhlane eZimbabwe. Kwele Italy lakwele China lapho okuqhamukele ligcikwane selibulele inkulungwane zabantu, okungabangela ukuba ele Italy livale imingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abathengisa ezitaladeni labanye bazaqhubeka ngomsebenzi wabo bengalandela umthetho njalo benanze ukuhlanzeka. Ngesikhathi ilizwe selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus eselisabalele emhlabeni wonke. Lokho kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa ngumphathintambo obona ngezamabhizimusi amancinyane uNkosikazi Sithembiso Nyoni, labathengisa ezitaladeni labanye. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Debra Mukasa, usichasisela okuphume kulomhlangano.
Umhlangano esasilawo lo minister uMama Sithembiso Nyoni wawungokukhuthaza thina esithengisayo ukuthi sihlanzeke, sinanzelele lomkhuhlane lo we-coronavirus othe wayehla. So uminister wayesithi babhoda bakhankasa kanye from upresident labo bonke ama-departments bekhankasa ngalo mkhuhlane besiqwayisa ukuthi sisebenze njani. Njalo babefuna ukuzwa ukuthi thina ngokwethu sifuna ukuthi uhulumende esincedise ngani, thina ngokwethu siza kwenza njani ngalowo mkhuhlane. So sasengathi siyaxoxisana lo minister esizwa impono yethu njengezisebenzi laye esiqwayisa kuphela ngomkhuhlane lo ukuthi siwunanzelele.
Lizananzelela njani inhlelo zokuhlanzeka lezi njengoba sibona ukuthi amanzi asilela edolobheni lakoBulawayo njalo abathengisayo bagcwele ezitaladeni?
So yena ngokwakhe umama wayesithi hayi uzositshela ukuthi sihlanzeke njani, sigeze izandla, siphanane ispace, sibone ukuthi siyenza njani. Njoba nalathi sasicela kuye ukuthi ngaze siyathola njengezisebenzi sithole ama-sanitizer at a cheaper price, ngoba siyananzelela ukuthi kathesi izitolo zinjani, zikhwezile izinto zawo. Ungananzelela ukuthi ispirit besithengiswa sesichiphile, iglycerin ichiphile, kodwa ngokuthi kathesi sokudemand khona lokho ukuthi senze ama-sanitizer abo spirit lama-glycerin, izitolo sezikhuphulile ama-prizes. So besizama ukuthi sikhulume lo mama ukuthi hayi kazame ukuthi bekhulume labakhangele ngama-prizes ukuthi ebe affordable, ozothi bonke abantu bekwanisa ukuthi bayathenge esebenze ezindlini. Lakhona lokho ukuthi besiqoxa nje lokuthi awubhesi. So kuningi okuphumileyo, thina njengezisebenzi sikhiphe ukuthi i-city council kayizame ngamandla ayo ukuthi idinge ezinye izindawo. Abantu labana abathengisa emavrandini ezitradeni laphana besuswe khona phana, bephiwe ezinye izindawo.
laye umama laye khuluma ethi hayi ngizwile kodwa angeke ngiphendule labe city council laba babekhona ukhona wayemeli city council laye wakhuluma wasitshela ngokwakhe ukuthi hayi amanzi abukhona abafuna ukusebenzisa especially abasebenzele egodini bakwansi ukuthi bethola amanzi ezimpompini zemahhofisi ne-city council sile hofisi liyane se-Dagmore esetshenziswa eyiyo eyethu lapho esibhadala khona lapho esidinga khona izindawo zokuthengisela bathi bavula okwezokuthi sithole amanzi so kuningi nje sasiphongukuxwayisana nje kwakuyikuxwayisana sibonisana nje ukuthi singayenza njani umkhuhlane yikho lapho esafunda khona futhi ukuthi njengamavenda njengesisebenzi sofuze sithandane sazane sazisane singabona omunye wethu engathi kezwa kuhle simncedise simphathise engavali umsika wakhe ngoba engavala abantwana bayakudlani so nxa evele egula uyakwanisa ukubuya lezinto zakhe ecele umakhelwane labo bemthengisele sithengisa kanjalo
lo unkosazana Debra Mokasa umgcini sihlalo weBulawayo Vendors and Traders Association sixoxela ekhona le kobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula umkhuhlane we-coronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezupco kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene khona kukhuthazwa ukuthi abantu bengathintani ubathabile masuku sethulela lolu daba
Abantu bakobulawayo kanye labachayeli bezimota lokho bengaboni ingozi ekhona ngegcikwane le-corona ngoba akula ukuveza ukuthi bayazama ukuthi bavikele ukumemetheka lokuthelelwana kwawo ezimoteni zabo. Umnumzana Aklas Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathwala uZulu eChova Mbayiwa uthi bayazama ukwazisa abantu ngemfundiso yomkhuhlane lo.
Abantu thina ezimoteni zethu lapha siyagezisa. Abafana nabantu bagezise izimoto zabo nesafo phakathi. Ngelabo bagezi nxa abantu bengena abantu babatshela ukuthi njengokulo mkhuhlane okhona lo nxa likhwehlela nithi shona ningathawulani ezimoteni yikho sibatshela khona
unkosikazi sizwile moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi imali ebhadalelwa ukugada imichova iningi kakhulu ngakho kunzima ukuthi bayekele ukugada uzupco laloba besizwa ngomkhuhlane lo
sisizwile sibili ngomkhuhlane lo abathi yicorona Hey manje thina udubo inkinga yethu yokuthi khathesi siyagadwa ozupco siyagada ama istimela ngoba yikho kungani kuchiphile kusichiphele
umnumzana Themba Mathuthu olilunga ledale lesenate emela imzingwane uthi kuningi okumele uhulumende akwenze ukulwisana nalomkhuhlane lo
kunengi okusafanele uhulumende akwenze ngoba nxa sikhangele abantu lokho bekhanya bephithizela behamba kakhulu abantu bachayisa emsebenzini and bayaphithizela bayaminyana ku-transport bagade ozupco bahamba beminyene kanti ke izicebiso zithi zona abantu afanelanga baminyane
unkosikazi sichelesile emahlangu olilunga ledale lephalamende emela umuzi wephumula uthi abakabi lamalungiselelo omkhuhlane lo
njengebukhokheli asikabi prepared for umkhuhlane lo we-corona till ingozi ilothi khona khona phana emabhasini uzupco kade singikhuluma xa singahamba ku-6 avenue lapho kugadelwa khona amabhasi kugcwele different kind kule phumula kule magwegwe kulani abantu labana they are more than 1000 so indlela engibona ngayo mina njengelizwe lako leZimbabwe ukuthi asikabi prepared for i-coronavirus leyo
laloba iningi likhalaza ngengozi engaba khona ekumemethekeni komkhuhlane emabhasini unkosikazi Stars Mathe uthi uhulumende ngeke enelise ukumisa amabhasi ngoba kuyiyo indlela yokunceda uZulu
mina ngikhangela ukuthi
singeke simisa abantu ukuthi vele bagade uzubuko ngoba indlela yokubasiza imoto ziyadula kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana la lokuthi kungangena ebantwini omkhudlane akuthi udriver onika itikiti abe elo muchanyana wokuphutshuzela wonke ongena ebhasini
ukumemetheka kwegcikwane lecorona sokusenza abantu babe lokuthandabuza ngokwenziwa nguhulumende ukuvikela ukusabalala lokuthelelwana kwalomkhuhlane okufaka impilo zabantu engozini elizweni lonke kodwa ikakhulu kobulawayo okufunyenwe ukuba isibhedlela okumele siphathele umsebenzi eseton groove singalungelanga ukuthi samukele loba ukuphatha oyabe esefunyenwe elegcikwane le-COVID-19. Nanku sokuphume umbiko wokubulawa komuntu wakuqala eleli gcikwane eHarare obevela kwele Melika. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu wesabelweni seCalifornia khonapha eMelika uGovernor Gavin Newsom usethulele isinqumo sokwa lisa abantu kuhamba-hamba bahlala emzini yabo ngaphandle kwabasebenzelana ingatsha ezingamelanga zivalwe ezinjengezibhedlela abacitsha umlilo abachayeli bezimota ezithwala izigulane labanye. Ilizwe leNigeria lithole umuntu walo wakuqala osefunyenwe elegcikwane le-coronavirus. Lo muntu uhlolwe wafunyanwa elalo ngolwesine evelela kweleTogo lapho edlule kwele-Ivory Coast leBurkina. Ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele okuqalisele kwele-China kubikwa sokuphazamise umsebenzi wokuthengiswa kwamaluba akwele-Kenya emangweni awe-Europe. Nxa umsebenzi uhamba kahle, ele-Kenya livame ukuthumela amaluba ohlobo lwama-roses inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye, 350,000 ngelanga. Kodwa kathesi lenalisa inkulungwane ezingamachumi amahlanu kuphela 50,000 ngelanga. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba lisehla inani labatholakale belaso lisuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu lisiya kwezilikhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngale inyanga kambimbi kamazwe omhlaba ekhankasela ukuqeda kodubo lomkhuhlane wophepha we-TB, uZulu weZimbabwe uthi alwezelelwe ulwazi losizo phezu kwalo mkhuhlane ikakhulu emaphandleni. Umnumzana Sylvester Mushaike ukhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe uthi amalunga asengozini enkulu kusifo sophepha ukwedlula abakweminye imisebenzi.
It's a disease enkulu kakhulu eibanjwe lokuzeni i-dust iwa abangeli lokuzeni i-TB. So kawungeke wabange mine ungela TB, imayini le TB kuhambelana.
Uthi lolu ludubo olucina luhlasela ngitsho lemoli zezisebenzi ezihlala ezindlini ezikhona pha abasebenzela khona. Ethi kusiya ngohlobo lokwenjiwayo abanye bakungozi engezelweleyo.
Sile problem kakhulu nxa sikhangela ilokhu zeni iTB is very prevalent in coal mines. So lathi silayo ilokhu zeni idubo langona likhona sibili.
Kodwa okwamanje uthi akuladubo kangako olwethusayo ngoba iningi lezisebenzi lisenelisa ukubona ukuba isifo balaso bebe sebeselatshwa siphele singakabi yingozi. Umnumzana Golden Magwaza okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe igapuze uthi izisebenzi zabo zisengozini lazo emapulazini.
The major worry is that in our industry we use different chemicals. And especially in tobacco.
Inkinga esilayo yikuthi umsebenzi wethu sisebenzisa imithi echiyeneyo yama chemicals ikakhulu kumsebenzi wokulima igwayi. Lezo yizo izisebenzi ezibhekana lalolu dubo.
Inkinga othe ukuthi labaqhatsha sebekhona emaplazini iningi labo alisenelisi ngendlela ukulandela abakufunayo ukusetshenziswa kwempahla edingakalayo yokuvikela izisebenzi ezisebenza le mithi ejeneyo njengalokho okwakusenzakala kudala.
But we are coming up with the law that will also try to protect the
sesilungisa umthetho omutsha kudaba lokuvikelwa kwezisebenzi sebenzisa impahla ebavikelayo sisebenzelana labaqhathi emaplazini lekhansili yokusebenzelana njalo umthetho lo ungagazethwa lonyaka.
UDokotela Charles Sandy okhokhela imisebenzi yokwenxatshelwa kwe-TB kugatsha lwezempilakahle lokwendwa kwabantwana uthi uhulumende ulwisana nalesi sifo kabanzi okuthi kudaba lwemigodi basebenzelana le Chamber of Mines ukuze isebenzi zonke zivikeleke.
Currently our incidence is just around 200. At its peak it was around 550.
Lesi simo kusukela ku 500 ku 100,000 ngayinye ehlolwayo safika ku 200 nje kuphela okukhombisa ukuthi siqonda okufunekayo sibili.
Uthi baqhubekela phambili befundisa uZulu ngalesi sifo eselaphikayo kakuhle ethi imisebenzi yabo ikhanya iphumelela okujabulisayo njengelizwe.
When you look at the mining industry, you also have to look at the informal sector. That is where we have
ubo yilaba abasebenza bezimele bengelanhlanganiso ezibameleyo kodwa sisebenza lenhlanganiso ezizimeleyo labantu phakathi kwezigaba ukuze silungise lolu dubo.
Uhulumende uthi ufuna ukwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yi-TB ngokwedlula amathumi athoba munomunye ekhulwini 95% lapho kufika umnyaka ka-2035. Abantu abasengozini yokuhlaselwa yi-TB bagoqela abasebenzele emigodini lemuli zabo, abaphila ligciwane lengculaza ele-HIV/AIDS, abantu abaleminyaka ephezulu kwamajomi amahlanu yokuzalwa, labaphila lesifo sechukela esediabetes okumele behlale behlolwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa bekumele alandele isibonelo esenziwe nguMongameli Mokgweetsi Masisi, yena othethe inyathelo lokuzivalela esebenza eyedwa endlini ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akathelelanga igcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela uhambo lukaMasisi kanye loMnangagwa abakade beseNamibia ngempela viki. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
UMongameli Mokgweetsi Masisi umise uhamba-hamba kwesiphathamandla zikahulumende weBotswana ngaphandle kwelizwe ngenxa yokwesabela umemetheka kokuthelelwana igciwane le-COVID-19. Kodwa ongapheli amalanga athile, uMongameli Masisi ubesemoyeni elubhekise kwele Namibia ngomgqibelo lapho esiyaba emkhosini wokugcotshwa kwamongameli Geingob eVindhoek. UMongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMongameli João Lourenço e-Angola labo behambile kulomkhosi. Kodwa kucunule inengi elithi inkokheli yamazwe la ayitshengisi ukuzimisela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kwele Namibia sokufunyenwe abantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus. UMongameli Masisi ngemva kokuchothozwa linengi phezu nyathela lakhe lokuya eNamibia ufike wazivalela endlini yakhe Habroni okwamalanga alithumi lane. Kasoke aphume phandle kumbe ahlanganele lemuli kanye labanye abantu ngalesi sikhathi. UMnumzana Sifa Sithuma esizalwane seZimbabwe eHabron uthi noma uMasisi ephambanise nokuya eNamibia ungcono ngoba utshengise ukuzisola ngokuzivalela endlini okwamalanga angamathumi lane.
Imeseji yokuthi abantu bahlale ezindlini yethulwa ngomongameli, and kufana lobaba ekhaya ungatshaya umthetho wena kube sokusuka ngowephulayo uyawusululazilela lo mthetho emoleni. So umongameli walapha eBotswana indlela ayenze ngayo uphe isibonelo sibili sokuthungamela.
UMongameli Mnangagwa yena kawuthanga ndiva kuphuma elizweni ngesikhathi umlayezo usithi abantu kabahlale phansi ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UMnumzana Nkazimulo Dube uthi uMnangagwa kumele ahambe phambili ekuliseni umkhuhlane we-coronavirus ngezenzo hatshi ngomlomo kuphela.
They must do what they are preaching, not just ukuthi bebekhuluma lokhu bephinde benze lokhu. umongameli ubethe is not nxa kungekho necessary won't be traveling outside the country, but we saw him on Saturday esiya ku inauguration ye Namibia. Sesizwile that ukuthi umongameli weBotswana has been put in self-isolation after to attend the inauguration, of which lie I think he was in the wrong. At this moment in time, I think everyone has to be grounded and them they must lead from the front to see morning up.
Ukubungula izombusazwe esehabrona umzana Lawrence Ogedize yena uthi okwenziwe inkokheli ebe iseNamibia akuvikeleki.
The honest truth is a lapse.
Iqiniso ukuthi le impambaniso engeke yavikelwa njalo engeke yachasiswa. Ngitsho lokhu ngoba akula emazweni abo elamandla okulwisana lomkhuhlane lo. Uma ungelamandla okulwisana lolutho, okungcono ukuthi uwenqabele.
When you don't have capacity to deal with something, then the most important to do is to avoid it.
Bezama ukupha izizathu phezu kohambo lwabo, umongameli bamazwe la bathi bekade behlangana ukuze bakhulumisane ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Bathi kade bebonisana ngokuthi ingcele yabo ingavikeleka kanjani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Ngokunjalo, eleBotswana selivale omnye umngcele phakathi kwalo leZimbabwe phezu kokwesabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umngcele wematseloje duze lePlumtree usuvaliwe, kodwa oyiwe omkhulu oyiRamakhobane kanye lePlumtree lokhe uvuliwe. Ningu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesizwe abalaleli bethu ukuthi bona bathini ngecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu leVOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ndani mpotile ke zindawo uma sengena kwindawo ku talk se Bolton
abantu balenkani government isikhulumile UK ithi ngendlela abantu balenkani ngayo abafuna ukungasuka esitaladeni sebayagcina befake imithetho ukuba yi lockdown ukuthi bafake njenge curfew njalo ukukhala ukuthi loba yilibutho ibutho lengacina lifaka ukuthi likhuza abantu
namhlanje lo waphathwe eviki yona lebuyayo ukhulumende walapha ukhanyo zafaka umthetho omusha ukuthi ube yi lockdown njenge Italy njenge Spain Australia njengoba ilethesi okusanda kwenzakalela Australia sebetshalwa ukuthiwa yi-lockdown la lapha eBritain ngabona iyabuya
siyabona labantu kokulo baba umkhokheli othi sibone zama ukuthi simngenise kuhlelo umkhokheli mbona zani kukhona othiye baba mkhokheli kunjani
iyaphila iphila kubeli njani
hayi siyaphila kakhulu sobona akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho njalo ukuthi usebenzani
mina ngise Cape Town nje ngisebenza kwa Uber kahle ungabheka nje kona lapha ngise parking indawo khona ipark nje ngisele emotweni abantu bagwele lapha eparking akula ngisho neyo ufake imask just to show nje ukuthi hayi uyazivikela wathi
wena ngwakho una udrive abantu khonapho nge Uber awusabi yini mzana
ukwesaba ngisaba kakhulu ngisaba kakhulu and kwase ema airport angisala isibande airport
India.
Hayi ebu ngizala isona wakulapho unjani ibathimi ama cases amaningi abantu abavela ngaphandle abemzisi ile nje. Abemzisa lapha eSouth Africa.
Hayi siyabonga kakhulu ke mkokheli ungajola kusasa mntakama.
Ngulungu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba ke umkokheli Prince. Umkokheli Prince unjani? Kunjani eGapa kona?
Hayi kuthule. Abantu basezindle.
Uthi kubaba ubonakele. Ubonakele? Kunjani baba?
Eri njani baba?
Siyaphila ngapi kona?
Eh ngilapha eLandizana la eGoli la eSprints.
Kunjani eSprints?
Ah kuzima. Athi ngobhekise ngise hostel la na kuna naye umuntu oyedwa abantu bazivalele ezindlini la. Eh kuzima yabona izindlu zakhona zonke lezi zindlu zakhona abantu bazivalele ezindlini. Ma unokha bakubheka ama fastest.
Ye matoto. Kanye kulo kuzima ne?
Ah kunzima kakhulu. Asina nama mask ukuphiwa lutho lapha uyazihambela nje hamba uvale ngesandla kodwa ungazi ukukhohlisa.
Lokuchawulana liyachawulana sibila cala celene.
Hayi lana umuntu akachawulana lana sokunzima lana phela lana sesingaphezu ka 400 so yabona ukuthi into yakhona senzi.
Hey kunzima. So nina lizivikela njani kolapho mtanga?
Hayi siyaza kodwa siyathenga ngama mask ngokusizithengela ngemali zethu masikuthule kodwa kusatholakala sekunzima.
Ngoba mask angona kuthengwa ngapha kwakhona.
Ama uhambe kahle wathola ezitolo uyakhona kwathola esifana nabo Shoprite uyakhona kwathola ama mask nakho bo cash build la
pho ke umkhuhlane lo uyangaphi ngoni bona
Hayi kunzima kunzima abantu impela abathi mabe thola ama mask noma umuntu engathola noma ihambe bobheli jesi impela ezama ukuvala impumulo ngoba kunzima kunzima.
Labo ngabanye babalaleli bekhuluma ngokuthi bona balubona njani udubo lwe-coronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana ye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele. Bekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo nanamhlanje, wothi sikhangele ebesilaso. Osakhulayo uZoro Rai Makambe usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe yokubulawa ligcikwane le-coronavirus eHarare. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.